Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 17 2020 makaterera ku Studio 7 nepfenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu negumi nevatatu.
Parizvino ndapiwa my instructions na vamafume kuti tiendese chikumbiro chedu cheappeal ku High Court. Kuti mutongo wapiwa na magistrate uiswe parutivi nekuti ivo vanoti vanofanga kuti vatongo vachibva kumba.
Meya weHarare vaJacob Mafume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vagari vemuguta reBulawayo vochema-chema nekukwidzwa kwakaitwa budget reguta ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu negumi nevatatu. Nezuro wakare, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227 vakabatwa nechirwere ichi. Kusvika parizvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zvuru gumi nechimwe nemazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 11,749. Vanhu vapora kusvika parizvino vava zvuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nevaviri kana kuti 9,702 zvichitevera kupora kwevanhu zana nevatatu nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi parizvino vachiri churu chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu nevana kana kuti 1,734. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zvuru mazana matatu negumi nezvina kana kuti 314,000 kuchitiwo vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvisere kana kuti 1,658,000. Dare Rameja Street nhasi ranyima meya weHarare vaJacob Mafume mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavamafume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, mutongi weDare Vangoni Nduna vati vamafume vanogona kuramba vachivhiringidzana nevafakazi kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. VaNduna vati kunyange hazvo vachuchisi vakatadza kugutsa Dare pavakati vamafume vaisazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Humbo huri pamberi peDare hunoratidza kuti vamafume vakaridzira nhare vaEdgar Dzehonye kuti vasangane vakazosangana navo pamwe chete nava Edmond Nekairo ivo vachiziva kuti vadzeonye nava Nekairo vafakazi pane imwe nyaya vari kupomerwa yekuita zveuori mukanzuro yeHarare vanduna vatiwo zviri pachena kuti vamafume nevafakazi vaviri ava vaitaura zvine chekuita nenyaya yavo iri matare sezvo pavafakazi vaviri ava pane akafonera mapurisa zvakazoita kuti vamafume vasungwe vari panzvimbo yavakasanganira nevaviri ava nokudaro vanduna vati nzira inoita kuti vamafume vasarambe vachivhiringidzana nevafakazi kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa gweta ravamafume vatonderai bhatasara vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
nhasi mutongi ataura iye kuti vamafume vanofanirwa kuti vatongwe vachibva kujeri nekuti vanogona kuda kuzofurira zvekare vafakadzi munyaya yavo nekudaro vamafume vachange vari musungwa kusvikira musi wa 28 January gore rinouya patichadzokazve kudare
vabhatasara vatiwo vave kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro
pari zvino ndapiwa mainstructions navamafume kuti tiendese chikumbiro chedu cheappeal kuhigh court kuti mutongo wapiwa namagistrate uiswe parutivi nekuti ivo vanoti vanofanirwa kuti vatongo vachibva kumba
vanduna vati vamafume vagodzoka kudare musi wandira 28 zvichireva kuti vachatamba zororo rekisimusi negore dzvavari mujeri mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vanduna vapfuudzira mberi kusvika mwedzi unouya kutongwa kwemumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova mushure memutongo wedare repamusoro reHigh Court wakaturwa navaHappiest Joe wekuti kutongwa kwamuzvare Chimbiri namuzvare Marova uko kwanga kuchifanira kutanga nhasi kumbomiswa kudzamara chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo dzeMDC Alliance idzi chanzwikwa nhengo idzi dzakaenda kudare repamusoro dzichiti dzinoda kutongwa pamwe chete zvitevera mutongo wakaturwa namaibhianga Mankwande wekuti muzvare Mamombe vatongo vari pavo vega zvaitika mudare zvatsinirwa negweta ravo vaAlec Mchade Hama avo vati kupatsanura kutongwa kwevasungwa ava kunorebesa nyaya uye kushungurudza vasungwa
takazokumbira zvakare kuti nyaya yaNetsai naCecilia imbomira kutongwa tichiona kuti High Court inoti chii nezvatakaikwirira dare rinene kuti nyaya idzi dzisatongwa zvakasiyana saka nezuro takazoona mutongo wekuti nyaya yaCecilia naNetsai imbomira kutongwa takamirira kuongorora zvemutorwa neHigh Court saka nhasi nyaya yangu zonzi mozouya musi wa 22 ndira gore rinouya mutizo takamirira kuti High Court iri kuti chii
dare ramagistrate rakapatsanura kutongwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vaviri mushure mekunge ana chiremba vakati muzvare Mamombe havafaniri kumiswa pamberi pedare vachitongwa kudzamara vave kunzwa zvakanaka zvichakadai mapurisa asunga gweta rehurumende vatapiwa kasema nenyaya yekunzi vakabvumirei kuti vasungwa vatatu vakasungwa nemhosva yekuba vachishandisa pfuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa mutauriri wemapurisa vapounyati vatenda kuti vakasema vasungwa asi vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo vakasema vanonzi havana kupikisa chikumbiro chembavha idzi idzo dzakange dzave nemakore makumi maviri dzichitsvagwa nemapurisa mbavha idzi dzakasungwa zvakare nedzimwe mhosva musi wadzabuditswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vagari vemuHarare vanotambira nemufaro kumbomiswa kuputswa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemitemo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kuputswa kwedzimba idzi dzakavakwa zvisiri pamutemo kwanga kuchisiya mhuri zhinji dzisina pekugara munguva ino yekunaya kwemvura. Mumwe mugari wekubudiriro vaBernard Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kumiswa kuputswa uku kuri kwenguva pfupi varerutsirwa zvakanyanya sezvo vangaonetsekana nepfungwa kuti kana pavakavakira pakapunzwa nguva ino yekunaya vanoisepi mhuri yavo pamwe nezvinhu zvavo
ndatochema chema kuti nai mine mvura kunaya kwairi kuita kune vana zvinorwadza kana mavhidhiyo yangachingonamwa ukapanzwa nokuti zviri kuya kwatiririni nhaini vanhu vamurungu unoya taivaisa kupi.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati vanotambira kumiswa kwokuputswa uku vachiti dzimwe nhengo dzavo dzakarasikirwa nezvinhu zvakawanda mushure mekuputsirwa dzimba. VaShumba vati kunyange hazvo kuputswa kwedzimba uku kwanga kuri pamutemo sezvo panga paine matsamba ekumatare, zvanga zvisina kunaka kuputsira vanhu dzimba mumwaka wokunaya. VaShumba vakurudzira hurumende kuti ishande pamwe chete nekanzuru kuti kunyange pachapwanywa dzimba idzi vagara vange vawanirwa kwekugara.
Isu sesangano reHarare Residence Trust tagamuchira nerufaro matanho atorwa nehurumende ekumbomisa kupazwa kwedzimba munguva ino apo kuri kunaya. Tinofunga kuti kuenderera mberi hurumende inofanirwa kuti kana paita maorders ekupwanywa kwedzimba inofanirwa kumboongororawo yoona kuti kanzuru inogona kuisa vanhu awa kunzvimbo dzakaita sei, kuitira kuti vanenge wapwanyirwa wagowanirwe kwekundogara kwakanaka kunowakwa zviri pamutemo.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa mucombined Harare Residence Association vaRuben Akili vati kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende rakanaka raifanirwa kuturwa pasati pave nevanhu vaputsirwa dzimba.
Danho ratorwa negurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu Honorable July Mwe tingati chinhu chakanaka, asi chinhu chaifanira kunge chakaitika. Dzimba idzi dzati dzava dzinoputswa taitarisira kuti kana pane gwaro kana kuti rekukoti kana kuti court order paifanira kunge paine maprocedural safeguards. Dzimba idzi dzati dzaputswa vanhu voziviswa paine nguva zvakare, uye zvekwavachaenda vanhu ivavava.
Mumwe wevakaputsirwa imba kubudiriro vaChristopher Mutero vati vanoshamiswa kuti kuputswa kwedzimba uku kunomiswa vamwe vakaita saivo vatorasikirwa nepekugara.
So patakapwanyirwa isusu takapwanyirwa mvura ichinaya. Iko zvino isusu nevana nemhuri dzedu hatina petinokwanisa kupinda kana kugara. Tinowanawo sei rubatsiro rwokuti isu tigare ipapo pacho pakatopwanywa ipapo, nekuti apa pakatopwanywa kudhara ka.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakati kunyange hazvo hurumende ichiremekedza zvinoturwa nematare inoshungurudzika nenguva iri kuputsirwa vanhu dzimba. VaMoyo vakatiwo hurumende haidi kuti vanhu vabviswe pavakagara vachiiswa pamhene munguva yokunaya. Asiwo VaMoyo vakati sehurumende inoremekedza mutemo, kuputswa uku kuchaenderera mberi kana nguva yokunaya mvura yapfuura. Muguta reHarare mune dzimba dzinodarika zviuru zvina dzinofanirwa kuputswa sezvo dzakavakwa zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuro yeguta reBulawayo ichakwidza mitero nezvikamu zvinodarika mazana matatu nemakumi manomwe kubva muzana, izvo zvisiri kutambirwa nemufaro nevagari vakawanda. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Kanzuro yeguta reBulawayo yazivisa kuti ichakwidza mitero yayo nezvikamu zvinopfuura mazana matatu nemakumi manomwe kubva muzana, kana kuti 372% kubva munandira gore rinouya. Mutauriri wekanzuru Amainesi Sampofu vabvuma izvi kuStudio 7 vachiti izvi zvinotevera kutambirwa nehurumende kwesupplementary budget yegore rino yakaitwa nekanzuru muna Gunyana.
Umunicipality waBulawayo tando kwazisa izakamizi ukuti i-2020 supplementary budget isivhunyiwe nguhulumende.
Kanzuri inoda kuzivisa vagari kuti supplementary budget yegore rino yatambirwa nehurumende. Izvi zvinoreva kuti mari yemitero yakasiyana-siyana ichakwira ne372%, uye mitero iyi ichatanga kubhadharwa munandira gore rinouya. Tinotenda vagari vose vabhadhara mitero yavo nenguva, uye tinokurudzira vagari vose kuti vabhadhare mitero yavo kuti kanzuri kukwanisa kuramba ichiita mabasa ainotarisirwa kuita nemazvo.
Kanzuro yakaita budget remadora $2.7 billion mugore rino ra2020, uye yakaita budget remadora $17.1 billion yegore rinouya, asi budget iyi haisati yapasiswa nebazi rezvekutongwa kwematunhu. Mukuru wezangano revulawayo United Residents Association kana kuti Bura vawinos Dube vaudza Studio 7 parunare kuti sangano ravo richaita msangano wechimbi chimbi nenhengo dzaro kuti vaone kuti votora danho ripi vachiti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera veruzhinji. Mumwe mugari vaBrian Maposa vati vagari vakawanda vagara vakatomerwa neupenyu zvekuti kukwidzwa kwemitero uku kuchaita kuti vakawanda vatadze kubhadhara mitero yavo.
Mari yacho yavakwidza nayo inenge yatinyanyei kuwandisa. Voruzhinji tichitarisa mari dzavanobata mumazuva ese hatikwanisi kuti vazokwanisa kubhadhara mari dzakaita saidzodzo. Zvekechipiri ndechekuti hongu tinozvitarisira hedu kuti kanzuro yanga yakaomehwa, but nyaya iripo ndeyongoti vanhu vaakutozonya kuomehwa nokuti vachatozongosvika pakuti chauya chauya, hatichakwanisi kuinda kana kunokiwa tichibhadhara zvavambei vachiita mazuva ese.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro vaFelix Chari vati kutambirwa kwesupplementary budget yekanzuru nehurumende kunoratidza pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Vati makanzuro ari parimana nzombe nekuti anofanirwa kuwana mari yekuita mabasa anotarisirwa kuita nemazvo, asi nekune rimwe divi anofanirwa kubhadharisa mitero inokwanisa kubhadharwa neveruzhinji.
Kazhinji masupplementary budget anoitwa pakati pegore. Kuita supplementary budget panopera gore tichitarisira kuti vange vachitoita budget ya 2021 inoratidza kuti zvinhu zvakaoma. Ndinotarisira kuti dai kanzuro yacharja marezi ari nani anoita kuti vagari veguta vakwanise kubhadhara mwedzi nemwedzi.
Makanzuro emaguta nemadhorobha akawanda munyika anogara achichema-chema nerekuti hawane mari yakakwana yekuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Imwe nyanzvi miyadzo zvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano, vanoti vari kufara zvikuru nemakurukota akadomwa navaJoe Biden kuti ange achishanda navo gore rinouya. Dr. Rumano vanotivo havaoni mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiramba kutambira zvakabva kuElectoral College iyo yakadoma nemuvhuro kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo kunyange hazvo vaTrump pari zvino vari kuramba vakatsika madziro kuti sarudzo dzakabirirwa, vanoona urongwa hwekutambidzana masimba uchienderera mberi zviri pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye naDr. Rumano.
Zvinhu zvakamira zvakanaka chaizvo zvichitevera kudarika kwema elections akaitwa muno muAmerica, nekuti Electoral College yakasarudza waJoe Biden zviri pamutemo kuti ndiwo mutungamiriri ari kuzogadzwa pachigaro kutanga kwegore muna January 2021.
Munoona vaDonald Trump vakabata matomu pari zvino vachizoita sei mushure mekunge Electoral College yadoma iyo vaBiden sevachange vari kudomwa musi waJanuary 20?
WaTrump kupfura-pfura zvavo kwekuda kutsvaga mari. Mutemo wenyika ino wanouziwa, demokrasi yeAmerica wanoiziwa more than 400 years. Haangakwanisi kuita munhu wekutanga ava kuda kuchinja zvasarudzwa nevanhu muAmerica muno. Wasarudzwa. Matandanyadza aya ari kuitwa navaDonald Trump pekuti akonwa haseba bhatyi padare. Dai wachingonyarara zvavo waenda kumba ndokuti vanhu vazoita chiremerera. Asi waBiden wakasarudzwa ndiye mutungamiriri ari kupinda pachigaro zviri pamutemo uye zvine mvumo uye zvinoenderana nebumbiro remutemo weAmerica.
Munoona sei makurukota ari kudomwa iwo navaBiden pari zvino vemadhemokrats vachange vachishanda navo?
Wakadoma vanhu vanoziva basa nyanzvi, vanhu vagara vane ruzivo. Saka ndiri kuona inini kuti America iri kufamba mune zvakanaka, nekuti waBiden wakatora nguva yavo kusarudza vanhu vane ruzivo rwepamusoro-soro uye vanhu vanokoshesa zvavanenge vatumwa kuti vagozoita.
Tombotarisa nyaya yedenda reCOVID-19, munoriona sei pari zvino imomo muno muAmerica? Tinoona kuti ratekeshera. Munozoona vaBiden vachigona here kuti vakwanise kunge vachigadzirisa dambudziko ratarisana nenyika iyi?
Ndiri kuona kuti waBiden zvawakaburitsa pane kuti wanoda kuzotungamira nyika ino sei zvinoita zvakanaka uye cha nyanya kuzoita kuti zvifambe zvakanaka ndezvekuti pane mavaccines ari kupuhwa vanhu uye wa Biden waiti wakanga watanga basa wanoda kuti vanhu wese wagopfeka mamasks kuti vanhu vadzirirwe kuti wasapinde mudambudziko rechirwere chaparadza America zvakanyanya. Saka ndine chiwimbo netarisiro yekuti waBiden wachaita kuti denda reCOVID-19 ridzikire chaizvo kunogona kutadza kupera haro nekukasika, asi ndichaona kuti uwandu hwevanhu vari kufa huchadzikira nekuti vanhu vanenge vachikwanisa iwo kushandisa.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuKansas. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reCalifornia riri kutarisirwa kuwana nhomba yecorona vaccine inodarika mamiriyoni maviri mwedzi uno. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwemushonga hwenhomba uhu hwakawanda zvikuru kubaya nhomba zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevashandi vemuzvipatara mudunhu iri. Zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhukadzi vemuAmerica vakavhotera vaJoe Biden zvine mutsindo kuti vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika. VaBiden vakavhoterwa nevanhukadzi vanosvika zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu makumi mana nezviviri zvemadzimai zvakavhotera vaDonald Trump. Kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pehurumende nebato guru rinopikisa reMDC Alliance nezvekupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo kubudiriro Zimre Park nedzimwe nzvimbo kunyangwe mvura iri kunaya. Kurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakati kupwanywa kwedzimba kuri kuzoenderera mberi panopera mvura kunaya, kunyange hazvo vakati havo kanzuru yeHarare ndiyo yakaendesa vanhu vemushandira pamwe vakawanda kumatare kuti dzimba dzavo dziputswe. Asi vamwe mumakanzuru kuchitungwiza neHarare vari kutiwo vari kumanikidzwa nehurumende kuti vapwanye dzimba dzimwe dzacho dzakavakwa nemvumo yemamwe makurukota muhurumende. VaMoyo vakatiwo vanhu vakaputsirwa dzimba vanokwanisa kufanogara kuZimbabwe Grounds, asi vanhu ava vari kuramba. Pari kutyirwa kuti panogona kutanga kupararira zvirwere pakapwanywa dzimba idzi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti.
My vaccine notice wa aifana kuva effective muna October of 2019 ndokunge makoparatives akanga asina kukwirirana neHarare City Council mu time frame iri before 19 October, of which muswa 5 September wakawirirana une full council e utori kumashure zvakanyanyisa nemazuva anga akatarirwa nedareredzi mhosva kuti vataurirane. Saka tinoona isusu kuti pane jubilee kana kuti pane kahori karipo already nekamweya karipo already mukati mekanzuru kekusada kuti vanhu vangogara panzvimbo after vatotora a decision again mufukanzo. Fukanzo inogarwa nema council employees, town clerk, head of departments ese anenge arimo nema councillors ese, even na mayor of Harare anogara zvakare mufukanzo iyoyo. Saka zvichireva kuti ivo havasi kutorespectawo zvakare madecisions avanotora mufukanzo yekuti vanga vachigadzika vati panzvimbo. Vasada zvavo tikuona vanonge kutora nyaya yekuda kunda kurona kuenda kunhau kuloka government kuti tazopuwa pressure otazodi, but basa iroro rokwamisa mambepa ndiri Harare City Council. Saka Harare City Council tikuona kuti yakuda kuhwanda nekuda kushandisa Ministry of Local Government. Kune zvimwe zvinhu zvaiye zvaire kutadza kungoita.
Pindura itinzwe vahlatshwa.
Isu sebato remDC hatovimuka takaviga mupini regai titi chokwadi chese tichiti vhuru apa chinzwike nemhuri yeZimbabwe. Nyaya irunetsa muHarare kana kuti mumatowns akati kuti kusanganisana vanachitungwiza vanaepuetsi kwakasiyana siyana kugara kwekuita vanhu kuzvisiri pazvinonga zvinza zvasipa mutemo kana kuti zvisina kunyatsorongwa zvakanaka. Inyaya hurumende yeZANU PF vanenge vachida kutsvaga mavotes. Pega pega patinoenda kuelection, ZANU PF inounza kaprogram kayo kekuda kupusisa vana veZimbabwe, kekuda kuvhiringidza vana veZimbabwe. Tinozviziva takuenda kuelection vanotanga maprogram avo, ilike vakatanga iyoyo yainzi command housing, vachigadzika vanhu mustate land, vachigadzika vanhu mukanzo land, kumastructures kwavo eZANU PF. Zvinhu zvinozikanwa izvozvo kuti vanhu vaipuwa makadzi, vanhu vaishandisa makadzi eZANU PF, vaishandisa mastructures eZANU PF, chairperson eZANU PF nengari chairperson wemacooperatives avaigadzira ivo kumastructures kwavo vachida kutsvaga mavotes nawo. ZANU PF inotanga kuputsira vanhu dzimba nhasi. Ine history yekuputsira vanhu dzimba. Operation Muramba Tsvina inotaurwa hei, ZANU PF yakaputsira vanhu dzimba. Emerson Munangagwa aripo, Robert Mugabe aripo.
Vadzikiti, munoona sei zviri kutaurwa neve MDC Alliance zvekuti hurumende iri kusunga makanzuro ayo nechinangwa chekuda kukanganisa kuitwa kwebasa uye kuda kukurudzirawo nyaya dzeuori?
Tenderi nazvo kuti nezvematongerwo enyika. Pamusana pekutizo, makansel officials mazhinji anga kunyanya kupinda munyaya yeland vachitora advantage of macooperatives. Vazhinji vacho vanga vachitora advantage of open spaces. Zvanga vachiita maopen spaces manje, kazhinji kacho makanselers ndo anoshanda pakuapprova nekurekomenda maopen spaces kunge anga achiitwa change of use kana zvichibvira kupetuka change of use. Saka ifaini kuti makanselers iwayo ndo anga achiita collude nema individuals, kwete macooperatives, aya atoma individuals. Vaita collude nema individuals ndo vanga vachiita maplans vofambira land idzodzo, vafambira land idzodzo whether procedural unprocedural land idzodzo dzorova chirikiriki pasina kana 3 weeks or 4 weeks vanhu vatinenge vakutonzi patobuda allocation letter vanhu vakutopuhwa masenzi iwayo akutotengeswa because mainfuse anenge ari padhuze nepanhu pari serviced.
Petai zvenyu chirongwa chedu vahlatywayo hatingaswerere kuvhiya katiyo.
Ndinoona mukoma dzikiti ava asi kunyatsoziva kuti makanzlers vari kusungirwe chii. Munoona kuti nyaya yari kutaura inyaya yezvinhu zvaanonga vachiita kuZANU PF, inyaya yezvinhu zvaanoswera vachiita zvese zvekutara land zvokudii vachiteerera maopen space. Zvinhu zviitwa nemaland barons, ende maland barons anozikamwa zvavanhu veZANU PF. Hakuna land baron yaunoona kuMDC. Maland barons ese anozikamwa ndeZANU PF ende ndo vanofanda ZANU PF. Zvinozikanwa.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatywayo, manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8pm tirikutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munzvimbo dzakasiyana siyana dzavagere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu negumi nevatatu. Meya weguta reharare va Jacob Mafume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vagari vemuguta rebulawayo vochema chema nekukwidzwa kwakaitwa budget reguta ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi, tisendaba ku VOA Ndebele.